This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 8, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries kuManicaland anoti makambani mazhinji ari kuomerwa nekushaya zvikwereti zvekutenga michina mitsva.
Handizivi kuti vanga vachimbohambirei mari nokuti chana chiri chinangwa pakatotangwa chirongwa ichocho vanhu vaibvunzwa kunzi homwe yako yakamira sei.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI kuManicaland, amai Sylvia Muteva, vanoti kuvharwa kwemakambani mudunhu ravo kwave kuderera kunyange hazvo vemabhizimisi vachiri kutatarika kuti vashande zvakanaka. Gore rapera, makambani akawanda akavharwa kuManicaland kusanganisira Mutare Board and Paper Mill, Karina Textiles, Pine Products, Adakatio, Devster Clothing, Industrial and Domestic Wear, Dairy Board Mutare Factory, Kenge Breweries, Cotton Company of Zimbabwe, ne Zimbabwe Coffee. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata amai Muteva.
Idambudziko ratinotogara tichitaura mumameetings mazhinji tinogara tichitaura. Isusu sezvizvekai, titoriwo nemabanks mumaexecutives medu. Saka zvinhu zvavanotoziva tinotogara tichizvitaura. And also mabanks achinawo vane matambudziko avo. Ekuti vane aya anonzi managing loans akawandisa. Saka ivo sevanhu vari mubusiness zvinenge zvichinesa. Saka makambani vemaMutare vanenge vakutongotarisawo kuti maybe kunouyawo mainvestors vanokwanisawo kuzoinjecta macapital mumacompanies. But for maloans I doubt kuti vanoawana.
Asi munoona dambudziko iri richikwanisa kugadziriswa here?
Dambudziko rinogadzirisika. Especially kana paita maissues aekuita mapolicy consistency, dambudziko rinokwanisa kugadzirika kuti private sector ikanyatsoshanda zvakanaka negovernment nemutiwod kuti kana tane mapolicies ari in place povawo neconsistency yes mainvestors vanokwanisawo kuuya vachizobatsira vachinjectawo capital. But kana pasinawo policy consistency zvinodzinetsa.
Asi mungati makambani akawanda achiri kuramba achivhara here kwaMutare kana kuti zvaanani?
Iye zvino gore rino iri zvimbori parinani hapana vati vawandawo vavhara. Vanhu vari kungoshingirira vakangodaro nemakambani zvavo though zvisiri kuperforma to expected standards ka. Makambanis achiri kungostruglawo akadaro but kuvhara haachanyanyi kuvhara sezvanga ari kuita kare.
Manager weCZI mudunhu reManicaland amai Sylvia Muteva vari parunare kwaMutare. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, avo vanotungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti havaone chakaipa kuti hurumende irumure varimi vemapurazi makuru kana kuti maA2 farmers. Izvi zvinotevera mashoko emuteedzeri wegurukota rezvekurima vapadhizhanda kudare reparamende ekuti hakuchina rubatsiro ruchapiwa varimi ava nehurumende. Tabata Dr. Kanyenze kuti tinzwe zvizhinji.
Handizivi kuti vanga vachimbohapirei mari nokuti ndo changa chiri chinangwa pakatotangwa chirongwa ichocho vanhu vaibvunzwa kunzi homwe yako yakamira sei. Saka vanhu vaipohaminda mihombe iyi yanga yatorerwa varungu vanga vakapuhwa maringe nekugona kwavo kuzoendesa mberi mapasa avo ekurima vasingatarisi kuhurumende. chokutanga hurumende yacho haina mari yokushandisa nokuti iko zvino sekuzova kwenyu mari inoonekwa nehurumende yaderera chose iri kuramba ichingoderera zvakare chikamu chihombe chiri kuenda chemari iri kupinda muhomwe yehurumende chiri kuenda kubhadhara mari inobhadharwa vashandi vehurumende saka hakuna mari kuhurumende ndochokutanga chepiri pakapuwa vanhu ava minda iyi minda yokuti vanhu varime kwete kungoti vadye asi kuti vange vari macommercial farmers zvino kana watora munda wemurungu uchizviti wava commercial farmer wozouya zvakare woti muhurumende ndipei mari iyo hurumende yacho isina mari iyoyo handifungi kuti zvine musoro izvozvo saka ndinobvumira navazhanda kuti zvavaita izvi ndizvo chaizvo ndozvaitarisirwa
asi ka vamwe varimi vari kugunun'unawo kuti hongu vanogona kunzi vasapuhwe mari asi makambani acho ehurumende akaita sana GMB ari kutadza kubhadhara varimi mari hazvizokonzere zvakare here matambudziko semaonero enyu
GMB inofanira kubhadhara vanhu hazvisi zvinhu zvine urongwa hwakajeka kuti GMB itore chibage chevanhu yoregera kubhadhara aa vanenge vachida kuti vanhu vagozoita sei
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr Godfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe uye vanga vari parunare muHarare.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7
yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum icho tinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7
ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare kuda kwashe makuzwa avo vanova ivo mumwe wemadzimai vanga vari muno muWashington pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship tinokuchingamidzai nemufaro muzvare kuda kwashe makuzwa
tinotenda sezvamataura ndonzi kuda makuzwa ndiri mugari weMuHarare asi kumusha kwangu ndobva kushamba kuMashonaland Central ndandiri mumwe weMandela Washington Fellowship ndandiri under yavaiti business and entrepreneurship track iyo inotarisa zvemabhizimusi nekudzidziswa kuti kana uda kuita mabhizimusi unotangira pasi uchifamba sei uchienda kupi naizvozvo panga paine magrants atinoti mari yavaiti kana uchikwanisa kana inge iri competitive zvinoti tainge tichirwira marii vanhu vaisa maprojects avari kuitawo zvinhu zvavaroda kuita votsvaga zvavari kuda kuti zvindo zvatinogona kubatsira inini ndinoita huchi hani kana kuti beekeeping ndo project yandakabatsirwa nayo kana kuti yandakahwina grant re25,000
munoitira okay. Chirongwa chenyu ichi kupi
ndokuchiitira kushamva chirongwa ichi chirongwa ichi ndechekuti ndiri kuda kuunganidza madzimai andinoshanda nawo ini ndiri murimi mushamva imomo but kazhinji zvinoitika ndezvekuti kana ndichirema nemadzimai vanouya tovapa basa tovabhadhara zvavanenge vashandira musi iwoyo asi semazivira munongoita mvura inogona ya 3 months after 3 months hapana chimwe chatinoita paplaza saka vakadzi vai vanobva vashaya mari yekubatsira mhuri dzavo ndakanyora projekti ndiine vamadzimai vayo mupfungwa dzangu kuti ndovabatsira sei sandakaona chirongwa chekuti tichengete nyuchi tichiwana huchi tichizotengesa unogona kutibatsira kuti tiwane imwe mari pamusoro peyatinowana kubva mukurima kwechibage inouya nguva dzakati wandei zvinoreva kuti kana takakwanisa kukohwa huchi wedu katatu kana kaviri pagore pane imwe mari ichangouyawo yatanga tisina kutarisira mari iyoyo batsirawo kurarama kwatinoita nemhuri dzedu
makatambira sei pamakadomwa semumwe anga awana rubatsiro urwu
ndakafara zvakanyanyisa nekuti vaitsvaga mari iwo vakasubmita maprojects avo vaisvika 170 munyika dzese dzemuafrica vachingotsvaga 40 chete vanohwina pa40 ipapo vakatora madzimai 15 chete Sapa ndakanzwa kuti ndiri mumwe ahwina ndakafara zvokuti ndakatizira kuti ndini here vedu wendabatsirwa kudai sezvamunongozivawo zvinhu zvinombotinetsei kana kuti gara muzimbabwe uchitonenge uine zvaunoda kuita asi mari ndoinonetsa kuti mari ndoiwana kupi manje apa ndakangonzi mahwina mari tikubatsirei ndotakangoti zvamuda kuita izvi zvinhu zvikuru uye zvinogona kubatsira vanhu vakawanda tichisimudzira nyika yedu tichisimudzira macommunities edu saka ndakafara mwoyo wangu wakafara zvisingaiti chinhu chandandisina kutarisira
mari iyi makatowanikwa muchipiwa here kana kuti zvinozofamba sei
aiwa mari iyi haupiwe zvaunoita patinonyora paya unonyora kuti mari iyi ndoda kuishandisei savanotipa in 3 batches like katatu mari iyi haupiwe kusvika wanyatsova paya vanoti budget ine backup yemadocuments kuti ini ndakati ndoda kutenga mabeehive ndinofanira kunotsvaga maquotation matatu andoti aiwa ndichazotenga mabeehive angu kune munhu anogadzira uyu nekuti purize yake yakachipa kana kuti anogadzira zvinhu zvakanaka quality yake yakanaka vozokupa mari chienda unotenga mabeehive chienda unotenga bee equipment hai ndiende nayo izvozvi inotozouya ndajustifya ndavapa proper budget ndanyora yatinoti work plan iya ichataura kuti muna January ndichaitei muna February ndichaitei madzimai andiri kubatsira ndeaya ndichatosvika ndinomaona kuti andiri kubatsira ndeava neava neava zvoisa maprofiles avo nezvandiri kutarisira sa mari inotozouya kana plani yangu yese yaita complete kuti pandiri kuwana mari iyi ndichaishandisa sei
mungati zvii zvamakadzidza ipapa chirongwa ichi cheyali
kuyali uku takadzidziswa zvakawandisisa panyaya dzekuti tinobata sei mabhizinesi edu kana kuti patinotanga paya uchi ndoda kuita bhizinesi ndinotangira papi patinoti paya ndiri kuda kutsvaga chinhu chekubatsira kana ndoda kutengesa chandiri kubatsira ndinotofanira kufunga zvakadzama kuti chii chandiri kunyatsotengesa vanhu vari kuzvida here chimwe chandakadzidza zvakare ndechekuti zvoni kufamba uchiita marelationships usingavengane nevanhu saka takapiwa mukana wekuti ticreate atinoti manetworks nemarelationships mune vanhu vanenge vachiita zvakasiyana siyana zvimwe zvandinogona zvimwe zvandisingagoni asi neramangwana vanhu vandinogona kungoti maybe wakangomufonera anogona kukubatsira
zvii zvamungakurudzirawo kune mamwe madzimai angange achifunga kupinda muzvirongwa zvakadai vangati ivo pamwe sisi kuda hamenowo kuti vakapinda sei kuti vagokwanisawo kuenda kuamerica nezvimwe ndingazvigonawo here ini
aiwa mikana inenge iriko but kazhinji kazvatinoita semadzimai kunyanya hatibude kunze tichinotsvaga mikana iripo inini kuti ndiuye kuno kuyali ndakange ndichitotsvagawo mikana yakaita kudai ndanzwawo nevamwe vanhu vanga vambouyo kuno kuamerica gore rakapera vazhinji vedu vanokwalifi inini handina kuya kuno kuyali nekuti ndinogona kupfuura vamwe vese pane vamwe vanogona vanotoita zvikuru kupfuura inini nemwe mamwe madzimai andakasiya kuzimbabwe ndirikungoti aiwa imimi tsvagai mikana iriko
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare kuda kwashe makuzwa
naita basa
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington
makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokutambirai muchirongwa chenyu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvezororo remagamba iro ririko svondo rinouya muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvekuvigwa patsva kwemagamba nevanhu vakashayika munguva yehondo yechimurenga izvo zviri kuitwa mumatunhu akawanda emunyika muhurukuro yedu tiri kunangana nezviri kuitika mudunhu remashonaland central uye tiine hurukuro naishe nembire vaclemens nembire tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 changamire nembire
tinotenda vajonga Kandemiri kazvai vateereri
ishe nembire nyika yatarisana nekucherechedza magamba akafira muhondo yechimurenga tinoona kuti kuchine vakawanda vachiri kunze uko vasati vachengetedzwa imi mudunhu menyu manga muchiitawo basa iro rekuti panenge pawanikwa mabhonzo kana magodo vakafa muhondo yechimurenga vachichengetedzwa patsva mungatiudzawo kuti chirongwa ichiri kufamba sei mumashonaland central
chirongwa ichiri kufamba zvakanaka chaizvo asi sezvemunongozivawo isu madzimambo takatarisana zvikuru nenyaya yechivanhu saka chirongwa chokuviga patsva magamba vakapararira mumhepo kunyanyisa kudunhu kwangu chinotungamirirwa nemasvikiro nevanofemberawo vanoona zvinenge zvaitika kutaura kuno mugomo rinonzi bwezero iro riri mudunhu mangu munotova nemapundo ari panze asikadzi kondicho kuti hatinyanyoziva kuti masponda aya ndeanani nani saka kungwa karamata kunenge kune kumisei tinenge taakuda kutopiwawo gwara nevari kumhepo vatinavo mubinhu yedu votitaurira maridziro atingangoita nekuti haasi munhu kwaungotora kumotari anenge ane kiregerezita rake aya maponda akapararira munhu kana matunhu ezimbabwe yese atisingazivi kuti mwana anobva kumasvingo kana kwamurehwa kana kuchipinge
asi mudunhu menyu imoma hakuna here anganzi mawitness vakaona kuti chii chakaitika vari kuuyawo pamberi vachitsanangura kuti zvireruke
hungu varimo pane vamwe vanotopupura kuti amwana nhengi taiva naye asi pane chiitiko chakazoitika chekuti vaizosara vobhombwa ivo vamwe vaamberi saka vamwe vanotya kudura kuti zvinhu zvakadai asi vamwe vanodurawo vanodura vanoziva kuti pakati pana nhengi tinoendako togadzirisa chivanhu togadzira gwara chipatsa pamashure apo taiva nekomiti yaitungamirira asi yatimirei zvishoma yangopawo basa isu madzimambo vemumatunhu kuti pane zvatinenge tawanawo tinongoisawo kuhurumende hurumende yotipawo makwara edzorowo shoko zvakare kuti amadzimambo itaiwo zvamunenge mafunga mumatunhu meyu
toti makwanisa kuziva kuti uyu akatsakatikira apa uyu aibva kuzumba munokwanisa here kuenda muchizodaidza mhuri kuti munge muchizoviga patsva gamba iri muri pamwe chete
hungu zvinokwanisika kuitika izvozvo vamwe vanotouya vakatopotera iri mudzimo wekumusha kwavo vanogona kutosvika kana muchiri kweuka zvakambotiitikei kwachibondo nofunga nyaya iyoyo takatomboitaura kunotova nevamwe kwamutoko vaiuya vakatopotera vosvikotaura kuti uyu ndewekwedu kana ane mhondero yake anobva vasvikotaura kuti ndevedzinza rakati nerakati akakarira mugore rakati nerakati mupuri dziripo dzekunze nedzemhepo dzese dziripo
kune vamwewo vaishayika munguva yehondo asi vari vairwisana nevana vezimbabwe vanga vari kana kumauto ehurumende yerodhisia yenguvayo munovachengetedzawo here zvakare kana makava mavana pavakatsakatikira
izvo zvinenge zvinotinetsei nokuti nyaya idzodzo kashoma kuti dzinyatsobuda chandiri kuyeuka ini ndinekuti vanhu ivavo vanga vakabatana vairwisa vana yevhu kazhinji vaiti kana vaparara vaitakurwa vachinovigwa kunzvimbo dzavo vaitakurwa nemarundize 14 ehurumende yasinete vatinovigwa zviitiko zvakadaro hazvina kuti nyanyei vajongo asi zvevava vavana yevhu ava vakaparara kuhondo ndo zvinenge zvakatinyanyei kusimbarava
aiwa maita basa zvikuru ishe nembire tinokutendai nekupinda pachirongwa onekai zvenyu vateereri
tinotenda vajonga vakandemiriri musare zvakanaka vateereri vatenderere zvara magamba tapera
manga makateerera kuna ishe nembire vaclemens nembire muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya
Simply tell you what I'm here for now. Oh, release my mind, darling. If I could dream of you, it would be easier now. But sleep evades me every night, baby. You see, I'm wondering whether or not you love her now. I can't keep up this fight. You tell me, baby, stay with me. Got to help me make it through. And I think, baby, can't you see how much I love you? I could never leave you even if I wanted to.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mukuru weCZ Aiko Manicaland anoti makambani mazhinji ari kuomerwa nekushaya zvikwereti zvekutenga michina mitsva. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti hapana chakaipa kuti varimi vemapurazi makuru varumurwe nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube.